Vamuliswa avano search garwe committee vakambosuduruka kutungamira committee iyi mushure mukunge paramende yati yave kuongorwa nyaya dzewori dzavanonzi vakaita ivo nedzimwe nengo nhatu dzecommittee iyi. Nhasi Vamuliswa vapinda mucommittee senhengo zvayo uye dzimwe nengo dzecommittee dzakaita sava Roy Bila dzati sezvo Vamuliswa nevatatu ava vanoti vaLeonard Chikomba veZANU PF, vaAnele Ndevele navaPrince Sanda veMDC avo vari kuongorwa nenyaya dzewori vanofanirawo kumbomira kupinda mucommittee iyi. VaChikomba veZANU PF vabvuma kubuda musangano uyu vachitenda kuti vainge vafonerwana muzvina bhizimisi vaShepherd Tundia kuti vazotora mari yechoko muhomwe.
Ine yakufunga kuti ini angu takazvimirira ndega ndibomira nokuti nyaya yangu inozivikanwa panapa kuti Shepherd akandidana kuti vatore mari yangu.
Asi Vamuliswa varamba kubuda musangano uyu izvo zvabva zvaita kuti vatange kupopotedzana nedzimwe nhengo dzecommittee iyi dzakaita sava Dexter Nduna veZANU PF. Vamuliswa vari kupomerwa mhosva yekutsvaga mari yechioko muhomwe inoita mazana mana ezviuru zvemadhora kubva kuna muzvina bhizimisi vaJR Goddard. Varamba kubuda mucommittee vakatangawo kuudza vanduna vaBila nevamwe vavo kuti vanoitawo uori unotyisa uye kuti vari kuba mari dzemacommittee. Paita kukandirana makobvu nematete pakati pavamuliswa navanduna, vanduna vakazoudza vamuliswa kuti vaizovagadzirisa panze peparamende vachitiwo havachatombozivi kuti vakauraya vanhu vangani. Asi vamuliswa varamba kunyarara kunyange hazvo vanduna vazobuda panze. Zvese izvi zvaitika mumasava gumbo nechikwata chavo uye mukati memaminisa akati kuti vagumbo nevatori venhau vazoburiswa mudare kuti nhengo dzecommittee dzisare dzichigadzirisana. Aka akasike kutanga nhengo dzecommittee dzichipopotedzana pamberi pevanyarikani. Gore rapfuura nhengo dzecommittee kubva kuZANU PF dzakapopotedzana navatemba Muliswa dzikarambidza muzvina bhizimisi vaNick Van Hoogstraten avo vane chikamu mukambani yeWange Colliery kupa umbowo pamusoro peuori huri kuitika mukambani iyi. Kune rimwewo divi akasike kutangawo zvakare kuti vanduna vatyityidzire dzimwe nhengo dzeparamende. Gore rapera vanduna vakatyityidzira nhengo dzeMDC vachiti vanogona kudzipfuura nepfuti mushure mokunge vasveredzwa zvichitevera kuziviswa kwavakanga vaitwa mudare vachiti ndivo mumiriri weChegutu West kunyange hazvo paive nemakakatanwa pakusarudzwa kwavo ayo aive kumatare edzimhosva. Mune imwewo nyaya Registrar General vaClemence Masango vazivisa kuti mahofisi avo achavhura mahofisi emapasipot kuchitungwiza munguva pfupi inotevera senzira yekuderedza mitsetse yemapasipot muHarare. Vatiwo kunyange hazvo vaine mahofisi emapasipot mumatunhu ese munyika, hofisi yavo kudunhu reMashonaland East iri kumarondera haisvikike nyore nevanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo mudunhu iri, izvo zvave kuita kuti vavhure imwe hofisi yemapasipot kwamurehwa.
Mashonaland East Province, the capital is in Marondera. But in terms of accessibility, people from Mutoko...
Vanhu vanobva kwaMutoko, Uzumba neMaramba vanoomerwa nekuenda kumarondera kunotora mapasipot. Ndosaka tave kuda kuvhura hofisi yedu kuti vakwanise kutora mapasipot avo kwamurewa.
Vatiwo mahofisi avo akatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze zvekuti vave kugadzira mapasipot mashoma pane yavanofanira kugadzira. VaMasango vatiwo vanhu vanofanira kutorera vana vavo zvitupa zvekuzvarwa sezvo izvi zvichiitwa pachena kudzamara munhu ave nemakore matanhatu. Vatiwo vanhu vanofanira kutora magwaro ekufa kana kuti madeath certificate vachiti havakwanisi kubvisa munhu pamagwaro avo kana pasina vazivisa kuti munhu uyu akafa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.